Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 14 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nepfenyuro yeAl Jazeera inoburitsa chikamu chechina chinove chekupedzisira cheongororo yeuori hunonzi huri kuitwa mukuburitswa kwegoridhe munyika pamwe nekucheneswa kwemari dzakasviba. Mazita emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemhuri yavo achiburitswa zvakanyanya. Gweta riri kumiririra mumwe wevari kufumurwa nevhidhiyo reAl Jazeera vaHubert Angel. Muzvinafundo Lovemo Maduku vanoti vaAngel vari kuti zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekukanganisa upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yeAl Jazeera nasi yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira pafirimu rayo rakanzi Gold Mafia Episode 4. Icho chinoratidza kuti mumiriri weZimbabwe kunyika dzemudunhu reEurope neAmerica vaHubert Angel vanogona kunge vaishanda nemakoronyera anoburitsa goridhe munyika pamwe nekuchenura mari dzakasviba. Uyewo vanogona kunge vaironga kuti makoronyera aya asangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Munyaya iyoyo gweta rava Angel muzvinafundo Lovemo Maduku vaudza vatori venhau kuti vaAngel vati zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika pamwe nekukanganisa upfumi hwenyika. Mutori wedu wenhau Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Chikamu chechina chabuda nhasi chakanzi Gold Mafia Episode 4, Here the King with You, chinoratidza makoronyera akaita sava Ewan McMillan, vachitaura pachena kuti vanoshanda nemutungamiri wenyika pamwe nevana vavo. VaAngel vanobudawo vachitaura nemakoronyera, vachiavimbisa kuti vanokwanisa kuvarongera misangano nemutungamiri wenyika, uye kuti anokwanisa kushandisa ndege yemutungamiri wenyika kutakura mari kana goridhe pasina zvinoitika kwavari. VaAngel pane zvimwe zvikamu vanobuda vachitombofonera vavanoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa, uye kuti vane nhamba dzefoni dzemutungamiri wenyika. Vhidhiyo iri raburitsawo pachena kuti kunyange mudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika mushakabva Robert Mugabe, amai Grace Mugabe vaiburitsawo mangoda munyika zviri kunze kwemutemo. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gweta ravaAngel muzvinapfundo Maduku varamba kuti vaAngel vanoshanda nemakoronyera vachiti vanhu vanobuda muvhidhiyo iri vanhu vaida kukanganisa upfumi hwenyika. Vati vaAngel vakazoramba vachitaura nevanhu ava nevasori kuti vaone kuti chinangwa chavo ndechei.
Vedu vakaona kuti vanhu ava zvavari kuda kuonera purezidendi hazvina kunaka, saka musati vaone purezidendi. Asi musavati ivo vasaona purezidendi, chingofambai navo munyatsonzwisisa kuti chii chavari kuda, asi muchitodawo kuti mutongofeyafeya kwavari kuona kuti zvii zvavari kuda kuita. Tichida kuti tiprotekte zvinodiwa munyika, kuti vaya vanoda kukanganisira Zimbabwe, vavengi veZimbabwe vanomboshandisa matactiki api? Saka ndo zvamunozoona achingoti orait tichadai, tichadai, vachingoda kuona kuti vanhu ava vada kusvika. Saka hapana zviri chokwadi zviri mukati muyamo yavo. Hakusiri kwai vaitoronga zvekuti vabudise goridhe kubva kwekunze kwenyika.
Vamadhuku vatiwo kunyange vaangel vachishanda nemutungamiri wenyika havashandi nemudzimai kana mhuri yavo.
Hatombozivi vanga vachonditaurira kuti nditaurire vanhu kuti iye hasati atombosangana nemudzimai wapurezidendi uye haana kana mwana wemhuri yapurezidendi waakambosangana naye.
Vaenderera mberi vachiti zviri pachena kuti donzvo reAl Jazeera nderekusvibisa vaangel pamwe nemutungamiri wenyika nekuvatora semakoronyera anoita uori nekuburitsa goridhe munyika. Vati vachaendesa Al Jazeera kumatare pamwe nevamwe vainyora manyepo pamusoro pavaangel pamadande mutande. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti Al Jazeera yaburitsa pachena kubiwa kunoitwa zvicherwa nevashoma vazhinji vachishaura nenhamo.
Mari yemuno muZimbabwe kana takaitarisa yezvicherwa imari inofanirwa kunge ichidzoka ichivandudza upenyu hwevana vemuZimbabwe nekuti zvicherwa izvozvo hazvisi zvegovernment chete ndezvemunhu wese.
Vasauti vashora nyaya yekuda kusungisa vanhu vainyora kana kutaura pamusoro penyaya iyi vachiti vanhu vanofanira kusununguka kutaura zvavanoda. Vanoongorora magariro akanaka evanhu vatendai Ruben Mbofana vati zvabuda muchikamu chekupedzisira zvinotyisa uye zvave pachena kuti vazhinji vari kutambura nekuti upfumi hwenyika huri kumorwa nevashoma.
Chakudiwa apa ndechekuti vana veZimbabwe ngavachionawo izvi voti aiwaka izvi hatizvitambiri izvi hatizvibvumi. Ngavachitoona kuti vana Zimbabwe umwe noumwe zvake anoziva nzara iri mumba make dai achisumuka ati enough is enough.
Vatiwo paramende inofanirawo kutora matano
kuda kuona kuti paramende yedu ine vanhu vanotimirira ngaichiragidza meno ngaichiragidza mazino kuti izvi zvakabuditswa mudocumentary izvi ngapaitwe action. Vana ZAC Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kupi? Tuda kuinzwawo zvino ichitaura kuti ndokuti apa pari kubuda vanhu vachizvitaurira voga nemuromo wavo kuti tinoba.
Mumwe vavataurwawo muvhidhiyo iri ndava Scott Sakupwanya vanhu venhengo yeZANU PF iri kuda kumirira mabhuku musarudzo dzeparamende avo vanonzi navaangel ndivo vave pamusorosoro pakutengesa goridhe munyika. Nhengo dzeparamende dziri kushushikanawo nezviri kuitika uye dzinonzi dziri kuda tsanangudzo kubva kuhurumende. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Amai Monica Mutsvangwa vati vange vari mumusangano uye vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhau masvondo maviri apfuura kuti hurumende yave kuongorora nyaya iyi pamwe nevese vari kuzvitutumadza muvhidhiyo iri. Mutauri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vakabudawo vachishoropodza vhidhiyo reAl Jazeera iri vachiti rakaitwa nevanhu vasiri kufara nekuti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvave kutungamira mabasa ekuchera nekutengesa goridhe izvo zvaisiitwa nevachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Remangwana rezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 178,000 zviri pamagwaro eZimbabwe Exemption Permit muSouth Africa rave mumaoko edare repamusoro rePretoria High Court, apo vatongi vedare iri votarisirwa kupa mutongo wayo panyaya yakakwidzwa mudare nemasangano matatu ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupikisa danho rehurumende yeSouth Africa rekumisa kushanda kwemagwaro aya panopera mwedzi wachikumi gore rino. Nyaya iyi, iyo yakanzwikwa mudare kwemazuva mana, yapetwa nhasi magweta ari kumirira gurukota rezvemukati meSouth Africa vaAaron Motsoaledi, achiratidza kuti akapotsa. Izvo zvinonzi nevamwe vari kutevera nyaya iyi zvinogona kupa mukana wekuti hurumende yeSouth Africa itepurwe. VaMotsoaledi vabudawo pane rimwe vhidhiyo vachinge vari kushoropodza magweta avo vachiti akatadza basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi mutandiri avo vari muSouth Africa.
Kune nyaya nhatu dzanga dzakaendiswa kumatare emhosva. Yekutanga yanga iri Helen Suzman Foundation. Bare remhosva rakareserva judgment kana kuti rakati richazopa mutongo wacho mumazuva anotevera. VaHelen Suzman vaida kuti decision yakatorwa negurukota Region Home Affairs Vanessa Lady araifanira kutorwa pasina kukonsulta kana kutaura nevanhu vanga vaine maZTP permits. So ipapo dare rakareserva judgment yacho yakanzika. Pechipiri inyaya yanga ichimiririrwa negweta rinozikanwa Ronzwa Kaito. Panyaya iyi zvinoita sekuti malawyers hurumende kana kuti aimiririra department ramuswaneti anenge akakonsida kuti aiwa nyaya iyi hatigoni kuihwina, saka vakaurirana kuti vanogara pasi voita agreement vosetla zvisina kunzika nedare, asi vari kuurirana vari kutaurirana pasi kuti ha unenge une point zvauri kutaura tinourirana nazvo. Ndo saka tazoona minista vachipopota ithink nhasi vachiti aiwa malawyers akakanganisa dai takazvimirira tega taigona kubudirira, inhau yekuti panoita sekuti malawyers kana kuti magweta egurukota rezvehome affairs akakundikana kuti ahwine nyaya iyi vakakonsida isati yapinda mumatare.
Izvo zvese zvanzwikwa mudare nezvamataura izvi zvinosiya papi vana vezimbabwe? Tingati vangatarisira here kuti remangwana ringange rakajeka?
Tiri pataingove mukoma jonga kuti hatizivi kuti tiri kuenda here kana kuti tiri kudzoka parizvi, nekuti gurukota rehurumende yesouth africa vamutsvaledi vari kuita sekuti vari kuramba vakatsika pavaive vakatsika kare kare. Zvizvarwawo zvezimbabwe zvanga zviri pamazetp zviri kurambawo zvakatsika pazvanga zvakatsika zvichiti aiwa muitirwo wakaitwa zvinhu hauna kumira zvakanaka. Saka zvinosiya vanhu vachingori pavaive zvisingazikani kuti richazovei ramangwana.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi Mutandere vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato reCCC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa nasi raita musangano nekanzuri inoona nezvesarudzo muSadak yeSadak Electoral Advisory Council iyo iri munyika, apo pakurukurwa nyaya dzakawanda dzinosanganisira matambudziko anonzi ari kusangana nebato iri pamwe nevana veZimbabwe pamberi pesarudzo dzegore rino. Zvimwe zvakakosha zvinonzi zvakurukurwa zvinosanganisirawo kurudziro yekuti Sadak ipindire mukuti sarudzo dziitwe dzakachena, gwaro revavhoti riwanikwe pachena, uye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota, pamwe nekuti zvinenge zvabuda musarudzo zvikasike kuziviswa. Kanzuri yeSadak iyi yapinda munyika svondo rino kuzoongorora kuti Zimbabwe yagadzirira here kuita sarudzo dzakajeka murunyararo uye ichitevedza zviga zveSadak Principles and Guidelines, uye iri kusangana nevose vane chekuita nesarudzo munyika. Vamwe vagari vemumaruwa ekwaGutu mudunhu reMasvingo vari kupomera vechidiki vemusangano weZANU PF mhosva yekuvatyichidzira kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzegore rino vachishandisa mashoko anonzi akabva kumutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa ekukurudzira kuti vavhoterwe ari kutumirwa padzinharembozha. Vechidiki ava vanonzi vari kuti vanhu vakasavavhotera vachazovateverera sezvo mukuru wavo ane nhamba dzenhare dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti tanga svondo rino vari kutambira mashoko munhare dzavo anonzi ari kubva kumutungamiriri webato reZANU PF ari kuvakurudzira kuti vagare vapinda mumagungano epanharembozha eWhatsApp kuti vakurukure nyaya dzebudiriro. Vamwe vakaita samuzvare Poshia Muza wekuchisheche vanoti vechidiki veZANU PF vave kushandisa mashoko ari kutumirwa panharembozha kuvatyidzira kuti vatsigire mutungamiriri wavo pamwe nebato ravo, vachiti vane nhamba dzemunhu wese nekudaro vanoramba vachavabata.
Ndine mumwe akasangana nemameseji aPresident ED Munangarwa ndinogara kuno kwaGutu muGutu Central. Ari kufambawo achichichidzira vanhu kune dzimwe nzvimbo vari kutotaurawo kuti tiri kuthreatenwa nyaya dzema message iwaya kuti izvoni president vanenge vachikona mairirano nemaitira munenge muchiita kuti izvoni uno uri kufamba sei.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mugari wekwabhasera vaMike Murianadzo.
Kuno kwagutu kwabhasera kwaita dambudziko rekuti pane mameseji akatumirwa vanhu aya achinzi ari kubva kuna president, akatumirwa vanhu matext message. Saka vechidiki vesanu PF vari kufamba mumaraini dhodhodho vachititi vachivhunusira vabereki vachichidzira vagari kuti zvose zvamuchaita zvese president vane nhamba dzenyu mazvona. Voterai siri zanu PF nokubatai after malizo tinenge tichitoziva nepamuchavhotera bhosi.
Vamwewo vanoti kushandisa kwenharembozha dzavo kutumira mashoko aya kutyora kodzero dzavo sezvo vasina kuwirirana kuti dzishandiswe nenzira iyi. VaWycliffe Matindike vanove mugara womampandawana vanoti zvinorwadza kuti nharembozha dzavo ishandiswe nebato rezanu PF iro ravasingatsigiri.
Nguva inozvi tasangana zvine mameseji iwaya ndoshaya kuti zvandinoona izvi zvichipinda mufoni mangu nemavengero andinoita zviito zvezanu PF ndinotyo kuti zvino foni iyoyi ndingasaita sendichairasa here. Ndinodawo kuti handina pandinonzwa pandinovava pandinoyemura chipi zvacho chinoitwa nezanu PF.
Asi mutauriri weboka revechidiki muzanu PF mumasvingo vachausimukana savanoti hapana humbo hwekuti mashoko aya akabva kumutungamiriri wavo vamunangagwa.
Mameseji aya tiri kungomaona pasocial media, asi social media chii chinogona kungogadzirwa nemunhu? Ini pache zvangu ndinogona kudogadzira screenshot ine mutungamiriro webato vaNelson Chamisa vachitaurawo nevanhu. Saka kana pasina humbowo zvinonetsa kuti tipe kana kudzo kuti zvingava zvii. Uye chepiri, hapana chakashata kuti mutungamiriri wenyika ange achitaura nevanhu venyika yavo nyaya dzedevelopment.
Vamugarasa vanoti vechidiki vebato ravo havaiti zvekutyidzira vanhu uye vakatotanga kutsvaga rutsigiro murunyararo. Mutauriri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti TPC mumasvingo vaDerek Charamba vati vakatambira zvichemo kubva kuvatsigiri vavo kumaruwa achiti bato riri kutonga riri kutyora mitemo yesarudzo nekutumira vanhu mashoko aya panharembozha dzevanhu pasina kuwirirana. Anoongorora nezvematongero enyika vakazvimiririra vaArchibald Madida vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzichaitwa dzinenge dzisiri pachena.
Zvinotirwadza, zvinotiratidza kuti musarudzo dzatiri kupinda idzi pane mapoka akawanda chaizvo anosungirwa kunge asina divi raakarerekera ari kushanda nematongero nebato riri kutonga.
Vagari vekwaGutu vanobatana nevamwe vagari mumadhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Masvingo nemamwe matunhu munyika vari kuti vari kugamuchira mashoko anonzi ari kubva kumutungamiriri webato rezanu PF vari mutungamiriri wenyika vamunangagwa apo sarudzo dzave kuswedera. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Godfrey Mutimba.
Tinotenda Godfrey Mutimba. Taitazve rombo rakanaka nhasi, taita mumwe muenzi atitsika muno mustudio, muzvare Manyara Irene Muyenziwa, vanove mutungamiri werimwe bato rinopikisa reFreedom of Rights Under Sovereign Party kana kuti FORAS. Tinokuchingamidzai nemufaro, muzvare Muyenziwa.
Ndinotenda nekunge ndiri pano nekundi invita kwamaita.
Mungatiudza kuti chakusvitsai kuno kuDC chii?
Chandisvitsa kuno inyaya yeIMF neWorld Bank, debt restructuring iri kuwanikwa iyo kuti iri kutambudza vanhu vemuAfrica zvikuru, kuti tione kuti tingaunze mari FDI tichishanda newe IMF neWorld Bank kuti zvikwereti zvenyika dzese dzeAfrica dzinge dzichibatsirikana.
Saka misangano yamuri kupinda iyi yakakosha zvakadii nematambudziko amataura aya kuti ari kusanganikwa nawo nezvizvarwa zveZimbabwe?
Yakakosha zvikuru nekuti ine matools avari kutaura ivo ekuti Africa yose, not just Zimbabwe, Africa yose inge ichiziva matools manyowanaya avari kushowa nekuti dzidzisa akaita saiwo sana data dynamic tools avanenge vachitarisa kuti nyika nenyika dzakasiyana chikwereti chavainacho chakareba zvakadii ende chakadzamira zvakadii ende nekunge vachiticha nematools aya kuti zvingabatsirisei kuvandutsa zvikwereti izvi.
Mauya zuva rakanaka nhasi. Al Jazeera yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika nekucheneswa kwemari dzakasviba. Imi sebato munotiwo kudii nezviri kubuda izvi?
Zvinhu zvikuru zvekuti zvinotambudza nyika yeZimbabwe tichitarisa neufumi hwedu ndopa hunobva ufumi ihwohwo. Saka isu takatarisa sebato reForas tinotarisa kuisa iyo maasset management in terms of zvinhu zvakaita semareforms anodiwa pakuti tinge tichichengetedza iwa tinoti mafederal assets zvakaita seminerals. Those are an asset national thing that needs to be looked after. Saka ndo zvinhu zvatikuti tinoisa mareforms atinokwanisa kutinge tichichengetedza maassets enyika yeZimbabwe.
Mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino sebato mashoko amunga vasiriwo ndeyekuti kudi.
Isu tinoti vebato reForas tiripo pakuti tisumudzire nyika yeZimbabwe nekuvakwa kweZimbabwe. Isu vebato reForas tiripo pakutsvaga mari yekusimudzira nekuvaka nyika yeZimbabwe.
Tinonzwa vazhinji vachitaura kuti madzimai mashoma munyaya dzezvematongerwo enyika idzi, asi imi muri pano muri mutungamiri webato rinopikisa, muri kuzvifambisawo sei semadzimai mune zvematongerwo enyika izvi?
Ndo zvinhu zvatanga tichitaura paiyo nyaya yeIMF neWorld Bank tichitarisa naDr Ngozi vandandinavo just 30 minutes ago. Ndo zvinhu zvatanga tichitaura tichitondora kuwana vanhukadzi vazhinji kunge vari pazvigaro izvozvo zvekunge zvichiinvolva utungamiri wenyika.
Tinoda kuti tinganzwawo zvakare muri yeZimbabwe iva neshuviro dzekunzwa zvimwe zvizhinji. Imi sebato hatingati muchirungu mapolicies anomisa bato renyu, ndo zvinoda kunzwisiswa nevane veZimbabwe zvakanyanya izvi, ndeapi?
Mapolicies edatinawo tine liberalization policy iyo ichitarisa kuti ukadzika uripo pamapolicies arimo muZimbabwe panguva ino anorambidza mabhizimisi kunge achishanda nemafambiro ekuti time efficiency ndiyo yatiri tichitarisana nayo. Zvimwe zvatikutarisa mapolicies edu ndeye globalization, kunge tichiwana tichishanda nedzimwe nyika dzakasiyana-siyana pamativi mana ese enyika. Imwe policy yatinayo ndeye privatization, yekuti kutarisa isu kuti tingakwanise sei kuti tiinvolve public private partner munyika yedu yeZimbabwe.
Kune nhau inonzi diaspora vote inotonzwa mamwe mapato achiitaura zvakanyanya. Munoionawo sei zvii zvamuri kuitawo maringe nenyaya iyoyo?
Nyaya iyo inyaya inonetsa zvikuru pamakore akawanda and it's a limitation kune vana veZimbabwe. But tichitarisa kuti vana havanounza remittances ye in ye out iri kubatsira nyika yeZimbabwe. Zvinhu zvatikutarisa kuti nenguva tichatarisa mitemo iripo kuti tichinje, kuti tisumudzire kurusarudzo rwekuti vanhu vari mudiaspora vange vachibvumidzwawo kunge pinda munyaya dzematongerwo enyika nekuchinja zvido zvavo.
Aiwa, tinokutendai kunge mange munesu pachirongwa chedu chanhasi. Vateereri, mange muchinzwa kumuenzi wedu atitsika nhasi muzvare Manyara Irene Munyeziwa, vanhu vemutungamiri webato rinopikisa reFreedom of Rights Under Sovereign Party kana kuti Forus. Vabatei muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. vachaenderera mberi nehurukuro naMarvelous Mhlanganyahuye.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuno ku Studio 7 tichitepenyura tiri mu Washington DC. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira wemusambo wesungura, vamwe vanouti museve, zita rake ndi Edson Kana. Anozivikanwa neremagitare sekuti Boss Shindi mwana gokwe, uyo ane kambo kake kari kufadza vazhinji kanonzi Kuchema Kwangu. Ngatinzwei hurukuro yataita namukoma Edson.
kungura ndakaberekerwa kugoko mutegete uko mati chirea ndakutare ndakatanga ndiri grade 2015 pandakazonya kupinda mumagitare zvizere ndakashanana mukoma somanzi
vabereki vakati kudii mukoma naachitanga kudhonza waya nekukakata kakata kudai
zvakambotanga zvinoita ndaro vakaisaa havo ndiri grade 3 nandisiri mudiki 19 mutendero ndovanga varipo ko zvaitova zvinoita handai ndikangoonekwa ndakabata gitare ndaigona kutikafa ati hazvina kundinetsa saka ndaitoka nditorera gitare rangu wakavepa ndaibva ndakubata huku dzavo ndonotenga wokuti gitare rangu wakagumisira vasingajabati magitara aita huku dzedu dzopera kana
bhozichindi vanenge ndururana ko muchaunga umu iri kutambirwa seini mhanzi yamuri kurova
sofa pane song inonzi kuchena kwangu kuchena kwangu ndo song yangu yanyanya kuinda muvanhu zvakanyanya yanga iri kuidhaivu vabereki vangu ya iyoyo yatifambeni vangu
inga muri kusenza imiwa muri kusangana nawo ndeapi
ya matambudziko aripo zvezvi kange uri muindi mudiki ndichakutanga kunenge takakuomera chaizvo kufaina nenge yakaoma kutambirwa kunotinga tisei kunyika medu munomagara muuzi magara aripo nechemugara chero kaende kamuziki kumaredio station kuridza kwako kunenge kuchonedza ndiyozi ndivani vane vanongotora muziki yavo vachiitarisira pasi kwagara kune vagara vaseripo kudhaande vanenge vachingoripo
ko vanoda kutaura nemi panharembozha apa makasununguka here kukanda nhamba dzenyu
ya nhamba dzangu ndidzokuzvisina kupomerwa 263-773-865-252
aha mwana gogo arova ngaachitisarudzira kamwe chete kaanoda kubuda nako mudariro woza friday kudai tigosara tichiti haa mwana gogo haana kumira muzi
mwana gogo zvamai manje ndikangondibudira nechiyo inonzi yambiro yeyo hai musi wandinobva ndanyatsonzwa kuzvisokwadindavayambira vanhu
mange muchinzwa magitare achidhonzwa nemukomana wechidiki Edson Kana anozivikanwa neremagitare rekuti Boss Shindi mwana Gokwe ari parunare kuGokwe achikurukura nesu kuno kuStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vanodawo kuti titaure navo pachirongwa ichi tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 tombotarisa kuti muchirongwa chedu chelive talk nhasi manheru tinenge tiinei tiri kukurukura nezveuori huri kuitwa munyaya yegoridhe huri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera zvichitevera kubuda kwechikamu chekupedzisira icho chaburitswa nhasi tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Gaina Saidi kumede achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
Soko isika tisenda baku VOA.